Muchere uyu wakekundi development fund unobhadharwa pagore nemunhu wese ane mhuri kana kuti avesa imba. Hazvina kujeka kuti vanhu vanofanirwa kubhadhara mari yemuchere uyu sezvo masabhuku enzvimbo achibhadharisa mari dzakasiyana-siyana. Vamwe vevanhu vari kunyunyuta ava vave kusungirwa kubhadhara mutero wemadhora 10 emari yekuamerica pagore iyo masadzimba aya ari kuti yawanzisa sezvo vasiri kuona basa riri kuitwa nemari iyi. Mari idzi idzo dzinobhadharwa kumasabhuku dzinofanirwa kushandiswa mumabasa ekuvandudzwa kwenzvimbo dzavagere. Mumwe mugari wekukarengesha kumagunje vareneas kambarami vanoti hakuna munhu anofanirwa kubhadhara mari pasina budiriro asi vanhu vave kumanikidzwa nemasabhuku avo.
Hakuna munhu anofanira kubvisa mari bati kana yako manje manje kuti vanhu vanzi ngavabvise mari, vanhu vanenge vangoita saizvozvo. Mari inobhadharwa pefemili and mari iri kubhadharwa kumasabhuku, sabhuku ndiye anotakura bhuku rake nemari yake uende kubhadharwa kanzi.
Amai sarudzai kwenda vemubhuku rekwamudzimu kuhurungwe vanoti vanobhadhara mutero wemadhora 3 ekuamerica asi pasina budiriro yavari kuona.
Sinzi takataura kuti dhamu hapana kana kuuya, hapana kuuya, rakatombo zvadhamu mvura iri kutobuda nokudivi zvitoendamo zvokutotiwo kupera kunongoitawo mvura mukunaya muye nedhamu iro ramutisina mvura.
Valoid Mapfumo, mumwe wevanhu vanogara mudunhu remagunje, vanoti vari kubhadhara madhora 5 ekuamerica pagore. Vamapfumo vanotiwo havasi kupiwa magwara anoratidza kuti vabhadhara mari kukanzuru.
Kuyekwatatiti kuchembisi kuyekwiro vanobhadhara mutero yavo bati zvonetsa kuda kwemarisiti kuti munhu azoziva kuti marisiti ake chuwa yakasvika mukanze.
Vamapfumo vanoti vamwe vagari vasina mari idzi vave kubhadhara muripo wemabhagidhi 2 echibage izvo vanoti zvinopa kanzuru basa rekuzotengesa chibage ichi. Asi sabhuku Josiah Karengesha vekuhurungwe vanoti vabereki vanofanirwa kubhadhara madhora 5 pagore iyo vabereki vakawanda vanga vachitadza kubhadhara. Vakarengesha vanoti kuwedzerwa kwemari iyi kusvika pamadhora 10 ekuamerica kurwadzisa vabereki. Sabhuku Karengesha vanoti pavanhu vanosvika 40 vari mubhuku ravo 10 chete ndivo vakabhadhara.
Yanga iri pa$5 hapana sabhuku akagara meeting asi kanzira ndovangoyava kuti $10 saka isu tachingobatira chiti $10 haigoneke nekuti vanhu vangachikundika nechi$5 vangu inini chaitaura vanofanira kunga vakabhadhara.
Vakarengesha vanoti kusagadzirwa kwenzvimbo ndiko kunoita kuti vanhu vasabhadhare mari yemitero.
Chinonetsa pari zvinhu pari nhasi ndechekuti sisi mazvabuda ari masabhu vambotuma kureta marumu bati vaiti vakanosabhunda mari yavo kanzu vakaona kuti rodzi rapane pashata vaenda vaiteera mari yekanzu unovataura kuti pane pakadai pashata. So kanzu raivaichigadzira ndo mari dzainenge ichishandisa bati pari nhasi irodhi raneministiri rakaiswa tara bva pese patinongobhadhara mari chiri kuitwa nekanzu jeni harizi kuchiona.
Izvi zvinotsigirwa nasabhuku Clemens Mudzimu ava vanoti nguva yakare budiriro yaionekwa mumaruzevha zvaiita kuti vanhu vabhadhare mitero vakasununguka.
Mari yekare yaishanda nekuti zvavazvo chipatara chedu chiyapora chiyapakachi changa chaine mubhedha wanepamusoka yakasika shaiki varwara ipapo yedikosatyavipapo emagaidzoo yedikosyavipapo yaishanda mari yezvo.
Sachigaro wekanzuro yekumaruva eHurungwe yeHurungwe Rural Council vaLove Joy Kalavina vakaramba kutaura nezvenyaya yemitero vachiti vanoda kutanga vaziva mazita emasabhuku nevagari vari kuti hakuna budiriro munzvimbo dzavo. Vanoona nezvemabasa ebudiriro mudunhu remakonje kana kuti District Development Coordinator vaBenjamin Zivanai vanoti munhu wese anosungirwa kubhadhara mari iyi kukanzuru kuti izoshandiswa mumabasa ebudiriro.
Imwe yacho asimwe inoitawo kwamabasa ekanzuro bhozi zvaitika nekuti ataina mukanzuro hamusi moga zvona noiwana ukoko zvose zvimwe zvinenge zvabvawo kune mari dzaiswa muhomwe imwe munhu wese uno kusungirwa kubhadhareo sakukazvo.
Patabvunza mudzviti kana kuti provincial administrator weMashonaland and West vaJosephat Jaji kuti sei masabhuku achibhadharisa mitero yemari dzakasiyana siyana vati havazive vachiti vachaita tsvakiridzo yavo. Semuripo wekuita basa rekubhadharisa vagari masabhuku anowana zvikamu 10 kubva muzana pamari yaanenge aenda nayo kukanzuru. Nzimbo ya sabugu mumwe chete yakakura kubva pamisha makumi mana kusvika pamisha zana. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.